Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu kuti ndichitaridzira maringe nenhamo dzematapuro emuzimbabwe.
Dare remagistrate mubulawayo robvumirana nemapurisa kuti bato reMDC risaratidzire. Hurumende yoramba kuti kutadza kwayo kugadzirisa upfumi hwenyika ndokopa kuti vanhu varatidzire. Mutevedzeri wameya weguta rebulawayo vatinashe Kambarami vanopambwa pamwe nekurohwa uye kugerwa musoro nebhodhoro nevanofungidzirwa kuti vasori. Tichanzwa hurukuri yatiinawo navo.
Atiza, kana chiti ari ondirana ndiriga, atiza, saka tiri kumutsvaga, vachiri kumutsvaga. But taendeza notisi kumabhodha kwese, saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko vave kutiza kusungwa, asi gweta ravamupoko richiti vari kutya kubayiwa Jackson rinovaita akafira mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa, mauto, pamwe nevasori vanga vaine motokari, zvikopokopo nemabhiza vaswera vachitenderera muguta reulawayo nhasi kuedza kudzivirira kuratidzira kwanga kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC. Kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa nezuro zvapa kuti bato iri riende kudare ramagistrate. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa mubato reMDC vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanoshishikana zvikuru nekwavati kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, asi vativo sebato rinotevedzera mutemo vacharamba vachienda kumatare panenge pakakodzera.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu kuti ndichitaridzira maringe nenhamo dzematapuro emunyika yeZimbabwe. Hongu matare angaramba zvavo vachitidzivisa padisi remusangano. Nzira tingori nayo ndeimwe chete, iyo yekutevedzera mutemo. Vose MDC tiri bato rinotevedzera mutemo, tiri bato resingati zvemiri shoma. Saka ndingangoenda mberi tiri zvakare tichitogadzirira mangwana gweru kwachaita demo zvakare rokutarisa kuti vana veZimbabwe vatambura, vana veZimbabwe vari kunga zvisina muromo.
Nhengo yeZANUPF vaimbo venhengo yedare reparamende vachimirira Pelandava Mupopoma vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nemapurisa rakanaka chose.
Ikodzero riripo mukonstitushoni reZimbabwe hatingangozviramba izvozvo. But tiri kutaura kuti tarisa president ka kuti every time vanhu veMDC vechipinda vechiita gogorokuratidzira uku, tinombomusira tasiyirwa nevamwe vanhu vana vedu vemuZimbabwe, tinogumisira tapararirwa nemapropertis edu, tinogumisira kwavaita mhirizhonga iri unnecessary.
Kunyange hazvo zvitoro nemabhanga zvange zvakavhurwa, vanhu vange vari vashoma zvikuru mudhorobha pamisika nemaflea market ari munzvimbo dzakasiyana-siyana panosigara paine mhomho yevanhu pange pasinawo vanhu. Mapurisa aswera achitenderera mudhorobha uye ange akachengetedzawo nzvimbo dzakadai sepadare ramajistireti. Vanhu vataura neStudio 7 vapa maonero akasiyana-siyana pamusoro penyaya yekuratidzira. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita ati kurambidza vanhu kuratidzira uye kuzara kwange kwakaita mapurisa muguta nezvimwe zvezvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga.
Mapurisa dzimwe nguva futi zvanotitanga, izvo zvakasvika tichita nyaya apapa. Andaka muri tanezvei. Pauchoto ngamusindo zvanzana vari tamusindo. Hapurisa nengo yabaita violent kana nhu akanyarira sezvo zvingava sevakada.
Mumwe wamugari uyo angozvidoma nezita rekuti James ati maonero ake ndeye kuti kuratidzira hakuna zvakunobatsira.
Zvekuti demonstrator tinga demonstrator edu asi hazvina kana pundudzo. Nawo iripo pande kuti teyo madhara edu ando ari kutogara pasi. Kuona kuti zvangatiitira. Nekuti zvokuto demonstrator zvokuti hatinga to kuvara nekurova tingorova tichidini tichimai hazvina zvazvino pundudza tinoona kubuda mezviri. Nawo iripo ndeye kuti madhara kutotaona kuti vanotiitira sei kunyanya isusu mayouth. Amuriona. Like our generation has been affected a lot. Tatosvika pakuchembera tingomhanya.
Vanhu vakawanda muBulawayo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kukandwa mujeri kwakaitwa Ishe Felix Ndiweni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vanove vebato reMDC vanoti vakapambwa nemugovera usiku nevarume vanodarika gumi vaive vakazvivhara kumeso uye vakapakata zvombo zvehondo. Vakambarami vanoti varume ava vakavashungurudza zvakanyanya vachivarova pasi petsoka panguva imwe cheteyo vachivabvunza nezveurongwa hwebato ravo hwekuda kuratidzira muBulawayo. Vanotiwo varume ava vakavagera mhotsa dzavo vachishandisa chibedu chebhodhoro. Vakambarami vanoti havasati vakwanisa kunomhangara nyaya iyi kumapurisa sezvo vachiri mune chimwe chipatara muBulawayo makare mavari kurapwa. Studio 7 haina kukwanisa kuti tione mifananidzo kubva kuna vakambarami kuti tione kuti vakakuvara zvakadii. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musi wakasunga vana Honorable Tavita, National Chair wedu na Honorable Senator Sepiso Mbofu. Tanga taenda kunovaona tichinzwa kuti nyaya yavo iri kufambiswa sei. Tabva ipapo ndakangobvawo ndichienda pachikeni ndichinotsvaka kudya ndichienda kumba. Pandakasvika kumba vanhu ava vainditeerera. Nga wakati wandei wanitoshika kuma 15 saka ndakashandisa taxi mso wacho iwo. Ndichisvika kumba ndiri pagate vakabva vabuda vakawanda vanga vakatakura futi ma AK-47 nedzimwe dzakasiyana. Vakauya vachimhanya ndandisina chance yekuti ndimbo asi vakangosvika vakangonditora ndikavandisa mumota dzavo. Ndikarariswa ndakagara pasi ndobva ndasungwa ndikasechiwa zvese zvandandi nazvo vakabva vandivhara kumeso. Ndikataenda takafamba distance inokwana ngamwe 30 kilometers out of town. I think it was along Matopos Road. Ndoka vakasvika ikoko ndikatochewa ndakarohwa pasetsoka ndakarohwa kumfana kwese handikwanisa kufamba izvezvi ndichitaura. Ndovandikera bhuti rangu mumwe akatiuraya bhotoro saka ndikera naro mumusoro.
Pane zvavaibvunza here munguva yavaikushungurudzai?
Vaibvunzawo information yekuti muri kushandisa sei MDC nyaya yemademonstrations zvii zvamuroda kuita maplan enyu. Vachibvunza kuti ndananani varipo chanisi ari kuti ari kuyarini saka vaidawo information yakawanda vana emutemi ndeitotochanini zvisingatoiti. Vakazoti vapedza ipapo vakandidira nemvura vakanondidzamba pane imwe plot kutizo nekukoini vanga vandidzisa mbatyadziko. Ndikasara ndakapeta short ndaitotadza kufamba ndakatoita zvekufamba ndichinyengerera ndikaona imba yanga iri padhuze. Pandakasvika ndikanowana rubatsiro munhu anga ari ipapo akandipa mbatya vazondiendesa kumba.
Saka makakwanisa here kunge muchimhangara kumapurisa nyaya iyi?
Ndakati ndamhangara asi chandandakwanisa kuita kuenda kunoona chiremba akandibatsira akandipa mainjection saka handisati ndakwanisa kuti ndinomhangara kumapurisa. Kana ndazoita zvakanaka ndokwanisa kuenda kumapurisa.
Vanga vari mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika inoti zviri kuitika munyika pari zvino mucherechedzo wekuti mamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematengerwo enyika haana kunaka izvo zvinozoita kuti vanhu vade kushandisa kodzero dzavo dzekuratidzira. Dr. Charles Mutasa ava vanoshanda vakazvimirira vanoti makakatanwa avepo ndeyekuti kana vanhu vakabvumizwa kuratidzira vanogona kuratidzira murunyararo here kana kuti kwete. Izvo zvinotevera matanho akatorwa nehurumende ekurambidza kuratidzira kwakanga kwarongwa nebato rinopikisa reMDC kubva nemusi wechishanu muHarare uyewo nhasi muBulawayo. Hurumende yakadzivirira kuratidzira uku kuburikidza nekudira mapurisa mumigwagwa nemauto izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasungwa vamwe vachikuvadzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mutasa.
Ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. pamusoro pemafambisirwo eupfumi hwenyika mabasa nekurarama kwevanhu uye vanhu vane kodzero yekuti varatidzire asi makakatano avapo ndeyokuti vanhu kana vakaratidzira vanogona here kuratidzira zvisingazoiti kuti zviite mhirizhonga.
Munoona mamiriro akaita zvinhu achisiya papi utongo hwava Munangagwa?
Mhirizhonga iyi nekupokana uku kunosvipisa zita ravo, kunosvipisa hurumende yavo, kunoita kuti zviratidze kuti ivo vakundikana pane zvavakavimbisa.
Takaona mapurisa achivapomera veMDC kuti vanga vakaunganidza zvombo zvinosanganisira matombo nerekeni. Munotiwo
izvozvo ndofunga zvaida kuongororwa nokuti kana zvichingotaurwa nedivi rimwe chete riri divo riri kurwisana nevanoratidzira zvinogona kunge zvisina chokwadi chazvo mukati, saka zvinoda kuonekwa kuti ichokwadi here. Asi chiripo vajonga ndechokuti kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyika, vanhu havagoni kungogara mustreet vachiti vari kuratidzira, panotomuka mhirizhonga nokuti kuratidzira kwemunhu ane nzara hakwasiyana nemunhu akaguta.
Tiri kuonawo sangano reSADC riri kutsigira vaMunangagwa. Hapana vari kutaurawo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu tichitarisa kubva kuSADC ikoko. Zvinorevei izvi?
Zvinoreva izvo kuti SADC haina kumira navanhu, yamira nehurumende, iri kumira nevatungamiriri pane kuti itarise mamiriro akaita zvinhu munyika.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi ndiyo yave kupa kuti munyika musaite kugadzikana vanhu vachiti vanoda kuratidzira. Mashoko aya akataurwawo nebazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu reUN High Commissioner for Human Rights. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Kuoma uku kwakavimbiswa taati iko zvino taatiri panguva yekuti taikondorora maprizes mumashopsi, asi vebhizinesi vari kuti nyika yenyu munokondorora maprize asi hamugoni kutipa mari yekuti tigadzire, mune musina kuziva kuti tagadzira zvinhu zvedu nemari anonzi maproduction cost. Saka vari kuti ivo kana muchikondorora maprize hatigoni kuuya kuzoisa mainvestment munyika menyu. Ndosaka kapane chirongwa chokuti aiwa maprize haachakondrorwi, mamarket forces ndo aakukondorora maprize, ndo aakuziva demand and supply. Vanhu kana maprize akaramba achikwira, vanhu kavanotengawo zvishoma, vaya vanogadzira zvinhu izvozvo vodzikisa mitengo yavo. Ndo kwatiri kuenda, tiri kuenda kuekonomy iri private sector led inotungamirirwa nevamabhizimusi nezvinenge zvichiitika mafactors anokonzerawo kuti maprize akwire kana kuti azike. Hachisiri chinhu chokuti tinganyanya kunetsana nacho izvi, its a temporary period yatiri kuita go through, and tiri kuziva kuti pamberi apo tichafara tose ikonomi yedu inenge yanaka, vazhinji vanenge vakuda kuuya kuita mainvestments muno, vanhu vanovawana mabasa. Ndo zvatiri kuita. Hatisi kuda kuti tirambe tiri vanhu vanoisubsidiza zvinhu, tichisubsidiza mari yacho tinenge tichiiwana kupi? Tinoda kuti vemabhizinesi vanatouya muno vachifara kuti kana ndikagadzira chinhu changu ndochitengesawo nemari inoenderana nemagadziriro andenda chiita nemakosi andaita. Saka ndo kufamba kwatiri kuita, tichafara tose, asi MDC inoda kutora manje advantage kuti sezvo hurumende yaakuti haichakondorora maprize, sezvo hurumende yaakuti yaakuda kupromota kuti ikonomi iite modheri ifananewo nedzimwe nyika, taakuda kupinda isu tichiti honai vanhu maomerwa pakati, honai maomerwa pakati. Saka taakuda kuita mademonstration nekubvisa hurumende. Hazvisi zvakaitika izvozvo, zvikoni zvikoni mimba ai dzine gosorwa, vaMunangagwa vakavhoterwa havabviswi nemedhemo. Ehe, hurumende iyi is a serious government, hakuna hurumende inobva nenzira dzakadaro.
Asi iyo hurumende ine zvairi kuita here vaMutodi kuti ibatsire vamwe vanoshupika ava, nekuti hongu yakati zvinhu zviri kuoma, asi zvaakuomera vanhu vakawanda izvo zvirongwa zvacho zvekugadzirisa upfumi. Pane zviri kuitwa here kuona kuti varombo vabatsirikana?
masocial services ari kuitwa makaona zvakaitwa nehurumende kuti mani mani pakaita cycle midai hurumende yakaita mari yakatanga iri 50 million ikasvika pa 100 million vekunzewo kwenyika vakatibatsira iko zvino zvinhu zviri kufambawo vanhu vari kubatsirwa tine ministry of social welfare patiri kuti ma members of parliament ese macouncillors kunyange kwaita nzara vanhu ngavabatsirwe
avanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Commission inorwisana nehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yazivisa vashandi vose vepamiganhu yenyika kuti vangwarire kurega vaimbo vemumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachibuda munyika sezvo vari kudiwa nemutemo. Mumwe wemakomishina aya uye vari mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanoti vamupoko vave kutorwa semunhu ari kutiza kusungwa mushure mekunge vatiza vashandi vekomishini iyi nhasi mangwanani muBulawayo. Asi gweta ravamupoko vaZibusiso Ncube varamba mashoko ekuti vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vari kutiza kusungwa vachiti vamupoko vari kutya chete kuti vakaiswa muchitokisi vanogona kubayiwa Jackson rekuvaita kafira mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamakamure pamusoro penyaya iyi.
Atiza kana chiti ari onzerana handirika atiza saka tiri kumutsvaga zvake iri kumutsvaga
tambobatawo gweta rao riri kuti vamupoko vari kutya kuti vakaiswa muusungwa vanozobayiwa jikiseni rinogona kuzovaita kafira mberi.
Hatina zvakadaro zvake inogoita izvozvo basa rezvake harisi rokupoizena vanhu basa rezvake nderokuinvestigeta corruption ndika kana vainvestigeta corruption kana munhu achifanira kusungwa anobva asungwa saka zvimwe zvese izvi zvokunzi zvake iripo pakuuraya vanhu aiwa hatiurayi vanhu isu.
Imhosva dzipi dzavari kupomerwa vamupoko?
Abuse of office kaiyeye hamuchaizivi here yekuti akanoreleasa vanhu kwavhondeya ndiyoketi rakazodii rakazopera raredi kuti apiye court hamuchaizivi nyaya yakaenda kuavhonde police station akaita order prisoners to be released.
Saka inzira dzipi dzamuri kuita dzekuvatsvaga?
Vari kutsvagwa kana mainvestigators edu vanenge vachingotsvaga anenge atauri kuti vari kuseenzesa nzira dzipi but vari kuvatsvaga but taendesa notisi kumabhodha kwese saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha.
Gweta rao riri kuti vamboenda kumatare kuseni chii chataisa kuti nyaya yavo ibva yapinda kudari?
Aiwa varamba kuti vakati ngatisanganei kupolice post ivo vega saka paenda maofficers edu ikoko ndopavabva vatiza ipa ndosaka vaakutaura kaizvozvo zvacho zvavakutauri kuti vari kuti vange vachida kundiuraya ndosaka vatizazvo ndo reason yavari kukupai but nyaya inongovapo ndeyekuti vatova fugitive from justice.
Avanga vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Commissioner John Makamure vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta raishe nhlasa yamangwe ndiweni kana kuti chief ndiweni rakwira kudare repamusoro rehigh court nhasi kunopikisa mutongo wavakapiwa wekuti vagare mutirongo kwemwedzi gumi nemisere. Ishe ndiweni nevamwe vanhu vari pasi pavo 23 vakabatwa nemhosva yekuputsa ruzhowa rwava Feti Mbele avaida kudzingwa mudunhu ravo rendavazinduna. Izvo zvinotevera kupomerwa mhosva kwemudzimai wavambele muzvare Nonkankelo Mpengesi vachinzi vaiita zveupfambi. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta raishe ndiweni vadhumisani Nkomo.
Tiri kuti tsare harina kuongorera matsika nemagariro nemutemo wemandevera inopa mambo simba rekutonga havingi mubrief dare harina kutarisa izvozvo nekuti chifu was just enforcing the order yedare rake.
Ko vamwe vanoti vadhube mambo haasi pamusoro pemutemo.
Mambo is a functional of the law. Kune court order ye court yendava zvina traditional court which was being enforced. So in terms of that order or ne culture mambo was simply enforcing the order of his court.
Asi ivo mambo vakaenda here kuno ita izvi kana kuti vakatuma vanhu vavo?
mambo akatuma vanhu vacho kuno enforce a court order. Ichi enforce a court order because vakatanga makusei vakutopedza kwauya mapurisa akati vanhu vamira. Mambo akauya akaudza mapurisa kuti aiwa muchavalidate order yecourt, that's allow order yecourt to be enforced.
Saka pari zvino vari kupi yemambo ndiweni?
Vari kukamikidzwa.
Tine urombo avanga vari Gwetara Ishe Ndweni vaDumisani Dube, kwete vaDumisani Nkomo, asi vaDumisani Dube vari parunhare muBulawayo na Blessing Zulu Studio 7. Nasi paramende yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro perimwe remabhiri ekushandura mutemo wekufambiswa kwemashoko weAccess to Information and Protection of Privacy Act nere Freedom of Information Bill, paine kurudziro yekuti vatori venhau pamwe neveruzhinji vanofanira kuita chido chekupawo pfungwa dzavo pakunyorwa kwemitemo yemunyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro veCommittee National Assembly inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dubeko Sifanda vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaite chido nekugadzirwa kwemitemo, zvikuru sei mitemo ine chekuita nebasa ravo. VaSifanda vataura mashoko aya mushure mokunge musangano weCommittee yavo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peFreedom of Information Bill muHarare wapindwa nevanhu vashomanana zvinove zvavange vasina kutarisira.
Tarisiro yangu ndeyokuti majournalist kana kuchinzi kuri kugadzirwa mutemo uno afflecta mashandiro avanoita, ngati vanzwe kapa maplatforms avo pavanonzi majournalist vachitaura nokuti mutemo uyu unenge wakashata sei kana kuti unenge wakanaka sei. Vati kana vakanyarara then mangwana mutemo wacho kasazobuda nenzira yavanofarira vacha blame ani.
Vaimbove mutapi wenhau zvakare vari nhengo yecommittee iyi vaKindness Paradza vatsigira sachigaro wavo vachiti vatapi wenhau havafaniri kutsoro poza mitemo inenge yagadzirwa chete asi kuti vanofanira kuita jana ravo pakugadzirwa kwemutemo.
Majournalist hafani kungo criticize achiite mutemo iyi, inofanira kutipa zvainofunga kuti zvinobatsira. Saka ndozvatiri kuda, nguva yekucriticize yakapera, taakuda nguva yekuti tichishanda tese mitemo iyi. Zvamunoda imi kutiite toita zvamunoda imimi nekuti ndoprofession iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa wemasangano anomira vatori venhau Remedy Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatenda kuti vanhu havana kuuya vakawanda nhasi, uye vakurudzira vatori venhau pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaende kunopa pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvive mubhiri iri kana kuti kubviswa pamisangano ichaitwa necommitti iyi kune mamwe matunhu munyika.
Kurudzira yandiri kupa ndeyekuti munhu wese anokwanisa hake kuti asvike azvinzwire pachena.
Vachipa pfungwa dzemaz vanyamutumbu vati kunyange hazvo zvakanaka kuti hurumende yave kushandura aipa bhiri reFreedom of Information rine zvakawanda zvinoda kugadziriswa, zvakaita sekuti vatori venhau kana veruzhinji havafaniri kuomeserwa nekubhadhariswa mari yakawanda kana vaine zvavanoda kubva kuhurumende kana mapazi ayo. Vanyamutumbu vativo vanhu vanofanira kupiwa ruzivo rwavanenge vachida ruri mundimi dzese dziri mubumbiro remutemo, kwete muchirungu chete. Bhiri iri rinoti munhu anofanira kubhadhara mari yekuti ruzivo kana information yaanenge achida iswe mundimi yaanoda kubva kuchirungu. Pane kuchema-chema kubva kune veruzhinji kuti vanotadza kuenda kumisangano yekunzwa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri akasiyana-siyana nekuda kwekuti misangano iyi haishambadzwi kwenguva yakareba. Mune imwe nyaya, Harare Agricultural Show yatanga nhasi paine vanhu nemakambani vari kuratidzira zvirimwa nezvigadzirwa zvavo mazana mashanu negumi nevasere. Gore rapfuura paive nevanhu nemakambani mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vamutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zveuori kwapera mwedzi mina hurumende yavo yapidigurwa pachigaro nemauto. VaBashir ava vakatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vari kupomerwa mhosva yekuba mari yekunze kwenyika uye kupiwa zvipo zveuori. Mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaMuhammad Ashraf Ghani vapemberera makore zana nyika yavo yawana kuchitonga kuzere vachivimbisa kurwisa zvakasimba vanopfurikidza mwero kusanganisa vakauraya vanhu 53 nevatatu pamuchato muguta guru reKabul nemusi wemugovera. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheCapes United nhasi chaita musangano wechimbi chimbi kuti chione kuti chingaitisei nenyaya yemurayiridzi wacho Lloyd Chitembwe, uyo anonzi ave kuda kuenda kunorayiridza chikwata cheHarare City. Mutungamiri weCapes United vaFarai Jere nemutevedzeri wavo vanhamo Tutisani vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano wechimbi chimbi kuti vazive nezvenyaya iyi. Pataenda pamhepo musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti havaone Chitembwe achiramba achirayiridza chikwata cheCapes United sezvo pagara paine ropa rakaipa pakati pevarayiridzi vechikwata naChitembwe. Pakati pevarayiridzi vechikwata naChitembwe, Studio 7 aina kukwanisa kubata Chitembwe kuti tinzwe divi rake panyaya iyi. Sangano idzva remagweta rinonzi Zimbabwe Institute of Compensate Law Trust rinoti rakazvipira kuona kuti varwere vose vakachorerwa kodzero dzavo pakurapwa varipwa. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe ari kumirirwa nemagweta aya ndiCourage Mambingadya, uyo akaremara zvekutadza kuita kana chinhu mushure mekunge aenda kunorapa kuchipatara cheParirenyatwa muna 2014. Courage anonzi akaenda kuParirenyatwa kunorapwa mushure mekutadza kufema. Amai vake, amai Chiposa Moyo, vanoti vakangonzwa kuti mwana wavo akadonha achirapwa ndokukuvara zvakaipisisa.
Vakangoti neurombo mwana aita sei adonha kuteti.
Adonha pambeta.
Isika pamwe adonha kapamwe munhu anga achine mushongana kuti kudii. Saka zvatapisa chitora ichi zvinhu zvaitike mutendere nemi kwaICU, mwana aimiswa kwaICU. Saka tichienda kwaICU ikwekuya takatosvika tichiona kondishini nemwana mai wazvisisirizvo. Hapasana zvaachakwanisana kuita akungomuniswa nemishini.
Nyaya yaCourage ndiyo yedzimwe dzakawanda dzakaita kuti kuumbwe sangano reZimclaw Trust rinotungamirirwa namuzvarero reTamakumbi, avo vanoti donzve ravo nderekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevarapwi uye kuti vawane kuripwa kana zvikaonekwa kuti vakatadzirwa.
Nzira dzekuchengetedza kwatenge tichiita tiri kuti vanhu vakanganisirwa nana mazvi kokota veutano vanosanganisira madhokotera, manesi kana mafamasisti vaivai vakanganisirwa wese kana pakangoonekwa kuti
muzvare Makumbe vanoti vakatanga kuita tsvagurudzo maererano nezvenyaya dzekutadzirwa kuri kuitwa varapwi kubva muna zvitagore rapera. Muzvare Makumbe vanoti wonyanzvi dzeutano dzinofanira kuisa kodzero dzevarwere kumberi, nokuti kune vanhu vari kufa kana kuremara pavanenge vachiratidzira.
Asi vane mazvikokota ngavanzwisise kuti pavanenge vari pamastay away kana pamastrike ngavaise kodzero dzevarwere kumberi, nenyaya yekuti vamwe vacho vari kungoita zvekuti regai zvitibve hatisi kubhadhara. Saka chamwe tatova nevamwe vana vakaremara, vamwe vakatofa, nevamwe vanhu vakuru vekuti vamwe havasina kana makumbo kana kuti vamwe vatongogara vakarara nenyaya yekukanganisirwa kwakaita nana mazvikokota veutano.
Asi mune imwe hurukuro neStudio 7 nenyaya dzekuratidzira, mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanoti vanonzwisisisa zvichemo zvevarwere, asi naivowo vari kuomerwa kana nekuenda kubasa kwacho.
Isusu hatisi kuenda pastrike, asi incapacitated. Ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saidzodzodzo.
Sangano reZimclaw Trust richaita basa rose iri pasina muripo, zvokuti parakatangisa basa zvizere mwedzi wapfuura paiva nemagweta 15.
Tinotenda Kirimudzamiri. Musakangana chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa kuratidzira kwanga kuchida kuitwa neMDC uwo kwarambidzwa nemapurisa muBulawayo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Stande Kilemsanga. Thank you.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 19 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uNkosazana Thabita Khumalo MDC labanye abotshwe labo ngempela viki baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-$200 munye ngamunye. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Tina Shekambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo uMnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele ama-dreadlocks ngembodlela. UMnumzana Kambarami uthi abantu laba babemtshayela uhlelo lokutshengisela obeluqoqwe libandla lakhe kuleli dolobho namuhla. Uthi ulimele kakhulu njalo uhambe wayabona udokotela namuhla. Wengeze wathi abantu laba bamtshontshela umakhalekhukhwini wakhe, i-passport, lemali engange US$700 kanye le-R100. UMnumzana Kambirami uchasisela uNtungameli Nkomo e-Studio 7 ngokwenzakeleyo.
Ngabona izimoto ezingu-2 kwaphuma abantu abaningi kakhulu begijima bethwele imbhobho ama-AK-47. Bagijime bazongithatha phakathi kwe-taxi, ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye ngithiwa phansi omunye enginyathele, bonke bebenginyathele ngifakwele mbhobho. So they drove with distance civil engafika bo-30 kilometers. I didn't know it was here. So bamvala ngengwane. After that they were asking for information ukuthi kathi ama-demo liplanani ukuthi nikwenzani, what do you want to achieve. Ngatshaywa kakhulu inyawo yalapha imbala, bangela ikhanda ngembodlela. Omunye ngibona wabona kwimbodlela, wangela ikhanda ngembodlela. Ngasikwa vele ndimile ngesekhanda. Ngatshaywa kakhulu, bangikhipha izigqoko, bangithela la manzi. And after that basuka bayandampa e-point duze kwelinye iplot. Basuka bahamba, then I had to walk ngithathi yanje lapho nganciphisa khona. Lapho nafika khona kweyiningi indoda ohlala khona wanginika izigqoko nje. Le ngasala ngigqoka ishort, wanginika izigqoko lezicathulo zokuthi ngigqoke. Nguye wanginikayo wangiletha e-town lokuhamba kathi ezankwanisa ukuhamba.
Uhambile yini esibhedlela?
Ngihambe ngayabona udoktar wami nje wakhongomele nje ama-injections lamaphilisi.
Emapholiseni-ke uhambile wayamangala?
Angahambi emapholiseni.
Kodwa uzahamba?
Yes.
Inwele uthi bakugelile, awusela nwele sikhuluma nje?
Yebo, wayiphone yami bayithethe, bathethe le passport yami lemali yonke akade ngiyithwele.
Lo uMnumzana Tinashe Kambarami umsekeli wedolobho le umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo bexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kwishortwave.
Ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, ISAC, ithi owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubalekile namhla ngesikhathi ikhomishini leizama ukumbopha phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo. Isikhulumeli sale ikhomishini uMnumzana John Makamure uthi sebazise imngcele yonke elizwe labo gatshalwe immigration ukuthi babophe umnumzana Mphoko engazama ukuphuma elizweni. Ikhomishini le yethesa umnumzana Mphoko icala lokuyakhulula abasolwa ababebotshwe enkambeni ye-Avondale Police Station eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa yena uyalilandula leli cala. Igqwetha lakhe umnumzana Zibusiso Ncube uthi uhambe lo mnumzana Mphoko emahofisini ekhomishini le namuhla bavumelana lamapholisa ayo ukuthi baye emthethwandaba, kodwa amapholisa la asuka aguqula ingqondo asesithi kumele baye e-Central Police Station. Kodwa umnumzana Ncube uthi bayalile ngoba umnumzana Mphoko esesaba ukuhlatshwa ijekiseni ezambulala engabotshwa. Umnumzana Ncube uthi umnumzana Mphoko uncetshwe indlebe ukuthi ngempela kule jekiseni eletshefu azayihlatshwa afe engavela abe sezandleni zomthetho. Ngokunjalo uthi uselobele umgcinisihlalo walikhomishini incwadi. Asizweni umnumzana Ncube exoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7 ngodaba lolu.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine trade gold ku-car park. Ngithe ma ngiphuma ku-car park ngase nandwayilawa abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sekule change of plan. Somele uMphoko aye e-Central Police Station. Manje kwathi kwaba le problem ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani? So kutheni so kule change of instruction day wangasazwakali uSindi. Kodwa laba abanye abantu banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from-boss babo ukuthi kumele aye e-Central Police Station. Ngabe ngithi mina ukusayiniwa the caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-Tredgold. Why ngasa ne-Tredgold? Sindini court. So, yikho kule challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge, okunjenge-ma-witness statements, labo-state outline. We are prepared to have a try. Even kusasa kunje si ready ukuthi singene senze i try. U-client akwesabayo yikubana angaze aphume e-court abe anywhere outside court, abe kuma cells, whether ngama prison cells kumbe ngama court cells kumbe ngama police cells, bayamhlaba injection afe.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo ama police?
Sengibhalele u-chairperson we-ZAC i-agent letter. Sicela ukubana basinike i-trial date ukuze lama state papers ukuze sikhiphele for i-trial lokuthi basisamone siye e-court. Singichazele lo chairperson ukubana kasibaleki kasesabi thina ukuthi siye e-court, kodwa besifisa nje ukuthi sibe le-security, kube le-guarantee ukuthi uyabe e-secure.
Khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala, ukuthatha ngapi khona kuMphoko?
Ukuthi uthatha ngapi, ukuthatha ule uthole i-information kulomuntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo, ukuthi kuthiwe labo besuka bevela eHarare kuthiwe they should come and pick up a bag of potatoes, and he is that bag of potatoes. So your information angiphe yona u-client, your my instructions angiphe wona.
Lo ngumnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha elimela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. IZimbabwe Anti-Corruption Commission iyakulandula ukuthi ile njongo yokubulala umnumzana Mphoko. Ukusenjalo, igqwetha elimela induna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni namhla likhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court liphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi lokwetheswa isigwebo sokupika okomnyaka owodwa olengxenye. Umnumzana Ndiweni ugwetshwe ngeviki edluleyo, njalo sikhuluma nje uyapika ejele ekhami. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi ucele njalo i-High Court ukuthi ikhulule uChief Ndiweni ngesibambiso sebheyo.
Ngokuqala kana nesigwebo esiphiwe uChief lokuthi kungafanelanga ithikakalele eli cala. Ngoba okokuqala, i-state prosecution ayenelisanga ukuprova beyond reasonable doubt ubufakazi bokuthi uChief wale njongo yokwephula umthetho ngesikhathi e-enforce i-court order yenkundla yakhe. Okwesibili, umthuthisi ayenelisanga ukuveza obala ukuthi uChief izenzo zakhe nomcabango wakhe ngesikhathi e-enforce isinqumo senkundla yakhe isasisebenzisa umthetho yelizwe. Okwesithathu, sele inkundla enkulu ukuthi umanje kazwisisanga isiko lesintu nokuthi ngumthetho wesintu izinduna lenkundla zazo zinamandla okuxosha umuntu esigabeni lokumthathela amasimu kumbe uthango aluba lowo muntu etholakale lecala lokuphambanisa amasiko abantu esindebeleni. Okwesibili, akazange elandele umthetho lesisekelo sika 236 and 237 e-Criminal Codification and Reform Act esiveza obala ukuthi induna yale defense ithole i-claim of right, ngoba lokho kubonakala okwenzakalayo kubonakala in the process yokumfisa umthetho kuthi kwakusobala ukuthi intshutshisi akazange approve beyond doubt ukuthi kwawule njongo yokukhomitha icala.
I-High Court isizalohluza nini-ke lolu daba?
Hayi, ikhotho kwamanje simelele iyaphila, but isigaba esisilandela sisicelile ukuthi yenze i-bail pending appeal ukuthi samele iyaphila induna ibe phandle lezakhamizi ukuthi ezenza i-community service zibe zimile zimelele impumelo eyaphila. So kungahamba kuhle ngenzakala ukuthi mina kusasa ekuseni kumbe namhla ebusuku singangena e-court sidile ludaba le-bail.
Sikhuluma nje, ingaphi yona induna?
Isekame prison.
Selike layibona kumbe ukukhuluma layo ngemva kokuvalelwa kwayo?
Sibonile ngomgqibelo la izolo. Namhla kula bantu bake bayakhulumisana layo.
Ithini kodwa ngokuvalelwa kwayo?
Hayi, vele vele ngingavaleli, yayike yasibona, yathi kobala ukuthi ayisozithola justice. And usezimisele ukuthi uma kusitsho ukuthi uzahambe entilongweni uzahamba. But ngikathule nxa izinto zonakala kunje. Kulo mlando njengenduna uba nekhulume nxa izinto ziphambaniseka. So akumithi sanga kakhulu kunokho vele. Into ayiexpecta and ukuthi into ayizimisele yona.
Lo ngumnumzana Dumisani Dube, igqwetha elimela induna yintaba sinduna, umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umantshi wakobulawayo e-Trade Court Magistrate Court umnumzana Tinashe Tashaya namhlanje unqume esipha unkosazana Thabita Khumalo labanye abotshwe labo bona beyisiphathamandla ze-MDC imvumo yokuthi bahlawule isibambiso se-bail samakhulu amabili amadola i-200 munye ngamunye, kodwa besiyazibika emapholiseni kanye ngeviki baze baphenduke ukuzothonisiswa edale mhla zintathu ngompandula. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thabita Khumalo, unkosazana Senator Helen Mpofu, uTendai Masocha, uShelton Thembo, Elliot Mujeri, umeliqiniso sithole lo Tinashe Madimburi, ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokupha abantu amaphetshana okubanxusa ukuthi baze ukuzophatheka ekutshengiseleni obekumele kwenziwe lamhlanje kodwa kwavinjwa ngamapholisa akobulawayo. Igqwetha ebelimele uMakhumalo labanye umnumzana Godfrey Nyoni wenkampani yamagqwetha eMoyo and Nyoni Legal Practitioners emele njalo abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uchaza okwenzakeleyo.
U-Honorable uThabita Khumalo labanye bakhe babotshwa ngeSaturday babesemoteni yabo kungalanto emba babeyenza. So babona nje amapholisa sebalandelela baphaka eceleni komgwaqo, amapholisa adlula kanti amapholisa ahamba kuyabacandamela phambili. Bathe befika ngale phambili amapholisa athi phumani lingene emoteni yethu. Batshelwanga ukuthi babotshelweni sebethathwa beyiswe eChabalala, befika eChabalala ngale sokuthi kuntambama lapha sebethathwa ke besiwa eLawn Order eBulawayo Central Police Station. Nayikho sebefika betshelwa ukuthi bachajwa ngokuthi kade befafaza information engasiloqiniso. So thina sesibuya lapha ecourt esifike sakucela kumanje ukuthi abantu laba banikwe ibail. Isinqumo sikamanje uthe khona hayi ngempela uprosecutor ade kukhuluma akusikho ukuthi constitution ethi khona umuntu kumele ancitshelwe ibail khona.
Kusenjalo umthethwandaba munye uMantshi Tashaya ulahlile isicelo sokuphikisa ukuvinjwa ukutshengisela obekuqoqwe ngabebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekusitsho ukuba usekela umbono wamapholisa ukuthi lokhu kutshengisela kungabi khona. U-advocate Pepecho Dube obemele i-MDC owenkampani yamagqwetha eyeTanaka Law Chambers uchaza okwenzakale edale.
18 August 2019, amapholisa anxitshe i-MDC Alliance imvumo yokuthi benze i-demonstration e-peaceful kobulawayo. Izizathu beziyukuthi amapolisa ate wona ngombono wawo kuza kuba lo dlakela kube lo mvukela ngakho ke iMDC Alliance incithwe imvumo yokwenza lo mhlangano owamhlaka 19 August 2019.
Kusenjalo umnumzana Dumisani Dube weMathonsi and Ncubelo Chambers uphanyeke udaba lokubotshwa kukaNduna Nhlanhla yamangwe Ndiweni edalele High Court.
Anomlifayile amaphepha ekhodi so sizangukhijimisa ukuthi kuyenza ipel pending appeal suba basizama ukulungisa umajistrate ukuthi ipending ukuthi sigodle besizoyenza ipel pending appeal so singazi maybe singangena namuhla nokusasa ekuseni.
Lamhlanje umthethwandaba kaMantshi Tashaya utshone uphithizela abantu bengena lokuphuma ikakhulu abalendaba ezimbalwa eziphathelane lenkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC. Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uKhansila Tinashe Kambarami loKhansila uSilas Chigora bekumele baze edale kodwa abasabuyanga ukuzothonisiswa ngodaba lwabo lokulwa lomabhalane omkhulu wekhansili uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Umthethwandaba ubikwa uhle waloba amasamanisi okubabopha. Kusenjalo owayengumsekeli kamongameli uAmbassador Mphelekezela Mphoko lamhlanje ubotshwe ngabekhomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa waphunyuka wenelisa ukubaleka lapho efunyenwe elendodana yakhe uSiqokoqela Mphoko phandle komthethwandaba kamanje eTrade Gold. Umthethwandaba uhle wanquma ukulotshwa kwamasamanisi okumbopha. Icala lakhe alikacaci ukuba ngelani kodwa uCommissioner John Makamure weZek usekhuphe imibiko ethi uAmbassador Mphoko uyadingwa ubaleke ngemva kokubotshwa ngamapholisa eZek loba nje engachazanga ukuba ubotshelwani. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubekela phambili evimba ukutshengisela abona kusobala ukuthi kungabangela udlakela njengalokho okusanda ukuqhutshwa eHarare libandla leMTC. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo ekhuluma kuphephandaba le-The Herald. Umnumzana Moyo ugcizelele ukuthi bekusobala ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba amapholisa ayithole ibandla le-MDC lilezikhali ngakho bekufanele alondoloze ukuthula. Uqhubeka wathi uhulumende uyavuma ukuthi amapholisa abelesihluku kodwa kufanele abantu abatshengiselayo bengaphiwanga imvumo labo besolwe. Uthi bekusobala ukuthi MDC bizama ukuthi kuxoxe ngodaba lweZimbabwe emhlanganweni weSADC eTanzania kodwa kwehlula. Umnumzana Msindazwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana uthi lanxa engasekeli uhlangothi kulolu daba ulethemba lokuthi uhulumende uyawulungisa umnotho welizwe njalo abantu akufanelanga bevume ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe.
Uyazi mina into engazama ukuthi ngitshela abantu ukuthi sisuka sigijimele phambili ukuthi sifuna izinto ezigijimayo ezifast i-quick money. Ngenxa yokuthi for such a long time sihlala isikhathi eside benefita from i-system ekade iqambile ngoba ikade ingasiniki kakhulu. Nxa ize sisuka sikulunga thina sisuka sikuzibuhlungu ngoba angikhulumi ngokuthi angisapoti izano mina independent thinker kodwa ngingakhangela kulama-reforms asesenziwa nguhulumende okhona khathesi ukuthi elungise isizinto abakade bebenefita esinganika umzekelo sondoda lo usakhunda khathesi awusabhenefithi sebekasikufuqa ukuthi besabotaje ezinye izinto ezenzakala kwi-economy and abantu yiba sebelimali. Ye kungabe kunzima okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-salaries akajustwa but izinto i-real value isikhona but as soon as ama-salaries angajustwa abantu bazabona ukuthi hhayi izinto sisezibe ngcono than before ngoba nginika umzekelo se-tollgate. I-tollgate bekuyi-2 US dollars right khathesi sebefaka ku-$10 bond i-$10 imalini i-1 US dollar. In real value izinto azikajiji kodwa abantu ababe nesineke futhi bemelele ukuthi izinto zikasikulunga ngoba mina ithemba lami likhona ukuthi hhayi izinto sezikasikulunga kodwa asikaboni ukulunga kwakhona kunje kuthi nxa usakhinga kumbeni nganinzeso sithi uqede iminyaka ungajezazi ila ngohambe uyajeza khona kuyabe kuhle usukhipha amaxholo amakwande konke yikho kwenzakala elizweni leZimbabwe.
Ngalokho ungabe usisho ukuthi abantu bengaphumi ngobuningi babo ukuyatshengisela bethulele uhulumende isikhalazo sabo, ngoba nxa sikhuluma labo ibandla le-MTC bathi lilungelo labo likusisekelo sombuso.
Kucela ukuthi bengavumi ukusetshenziswa ngendlela abasetshenziswa ngayo ngesikhathi se-coup, ngendlela abasetshenziswa ngayo mhla 31, ngendlela abasetshenziswa ngayo ngo-January. Mina asisebenzeni bahlabezela kweZimbabwe, sizincede sizithuse ukuthi sikwazi siphumelele.
Lo mnumzana Msindazwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana, sixoxela ekhonale eGaborone. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, lapho esizabe sikhangela okwenzakale kobulawayo ngemva kokwaliswa kutshengisela kwabebandla eliphikisayo le-MDC namhlanje ngamapholisa kwagcizelelwa ngumthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhangela ezihlolisisa abantu abakhubazekileyo zithi kuqakathekile ukuthi abazali abalabantwana abaphila lobugoga bengabafihli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezibona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo, kungaba sengqondweni kumbe emzimbeni, babe lombukiso wokutshengisa uzulu wakobulawayo imisebenzi abayenzayo njalo besipha ulwazi ngendlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Pretty Sithole ongumongikazi uthi omama kumele bananzelele ukuba abantwana bayathola yonke imithi lamajekiseni okumele bawathole lapho bezalwa yokubavikela emikhuhlaneni.
Ekuzalweni kwabo umama kumele akhangele umntanakhe, abekwazi ukuthi umntwana wakhe ugezile unjani emzimbeni, ukwenzela ukuthi ananzelele lapha angabe elohlupho khona emzimbeni. Lakho umntwana engawa kwesinye isikhathi angathola ukuthi agogeke ngokuwa kuphele ngenye eqamuka iqolo. Okunye ukuthi omama kumele bahlabise abantwana nxa bezalwa laphana, ikakhulu umkhuhlane wepolio ngamaketane. Singayekela ukuhlabisa abantwana umntwana engaba lamaketane.
Unkosikazi Monica Moyo obemele inhlanganiso ye-local rehabilitation workshop uthi kukuphila lobugoga ayisikho kuphela kwempilo.
Ugoga ayisikho kuphelela kwempilo, ikukontinua kwempilo. Engani ngicela ukuthi abanye laba abalimeleyo bengadondi ukubuya, ikakhulu omama labana bathi bangadlala abantwana abakhubazekileyo besesithi kanta yenza omunye umntwana ngoba engxenye uzabanjana. Akubi njalo, kuyabe kungena lokuphila. Siyabakhansela thilo mama, sibakhuthaza ukuthi kabazali abanye abantwana ngoba sithila kakhulu labantu abalobugoga.
Unkosikazi Khutsi Sibanda ongomunye osebenza labantwana abaphila lobugoga uthi bayabafundisa ukuthi basebenzise izandla.
Thina sisebenza labantwana abagogekileyo engqondweni. Abantwana laba sithatha abantwana from 6 to 7 years up to 18 years. Ebangafikisa 18 years siyaba transfer to ama workshops ukuthi bayafunda ukusebenzisa izandla zabo. Abanye bayabesebenza ukuthunga nokunitha, abanye abafana especially i carpentry, gardening, metalwork.
Umnumzana Albert Ncube ongumbalisi wabantwana abakhubazekileyo engqondweni uthi bafundisa belandela ingwalo ezintsha zokufundisa.
Esibantu kanye laphana siyisikolo sabantwana abakhubazekileyo engqondweni. Sifundisa abantwana abakhubazekileyo engqondweni imisebenzi ehlukeneyo ezandla, njengokulima, ukugcina imvunja, ukugcina inkukhu. Siphinde sibafundise amabhuku, ingwalo emakilasini. Silandela i-curriculum entsha, i-new curriculum e-Ministry of Education.
Unkosikazi Alice Siziba uthi abantu abaningi abakhubazeke amaqolo bayalimala bengezwa ngoba bengelamizwa.
Alo abantu abakhubazeke amaqolo abaningi babo abalama feeling, bayalimala bengakwazi ukuthi balimele, babone sebelimele ngoba bengezwa.
So siyenzela ukuthi sibanike amachezi abakwanayo angamancane ngoba amancane ayababamba abalimaze angamakhulu ngoba amakhulu lawo ayayenza ukuthi i-disability yabo iqhubekele phambili.
Iningi labazali kanye labantu abakhubazekileyo lidinga ukusekelwa ngendlela zonke kodwa uthando kube yilo oluhamba phambili ngoba bezibona engane abaselampilo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangesabi ukuyacela loba ukudinga usizo ezibhedlela. Iningi labantu abakumsebenzi wokugcina laba bantwana njalo abakufundelayo ukubanakekela lithi lona abazali mabangafihli abantwana abanje loba labo abakhubazeke engqondweni ezindlini ngoba labo belempilo njalo kukhona abangakwenza empilweni yezandla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lithi likhathazekile ngomthetho osalolongwa ophathelane lokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo eZimbabwe Freedom of Information Bill ngoba usephula amalungelo oluntu awukuthola imbiko lolwazi ngokukhululekileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho we-Freedom of Information ukhangelelwe ukuthatha izikhundla so-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA, okade uvimba uZulu ukuthi athole imibiko lolwazi alufunayo kuhulumende. Namhlanje abekomiti yedayela ephalamende ebona ngokuhanjiswa kwemibiko lokusakaza baqhube umhlangano eHarare wokuzwisisa umbono kaZulu mayelana nalomthetho osalolongwa owe-Freedom of Information elikhangele ukuthi lizasusa umthetho we-IPA. Emhlanganweni lo kutholakale ukuthi iningi lalokho kumunyethwe libhili leli akuthiyananga kakhulu lokumunyethwe yi-IPA. Ibhili leli lithi wonke umuntu ofuna ulwazi ngokwenzakala kumakampani kahulumende kufanele azama ofisi la ngendlela yokubhala incwadi njalo impendulo le izabuya ngendlela yokubhala. Enye inkinga ngeyokuthi kumele incwadi le ebhalwa ngolimi lwesingizi okuyikho kusolwa ngabaningi ukuthi abanye abenelisi ukubhala loba ukukhuluma isingisi. Okunye okusolwe kulumhlangano yokuthi ulwazi okumele lufinyelele lula kuZulu alumelanga luphumelele kumakampani kahulumende kuphela kodwa lazimele wodwa. Umgcini sihlalo wekomiti ledayela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ugcizelele kulokhu.
Ibhili leli abaningi balibona ngani likhatshana kakhulu kunalokho okuyabe kukhangelelwe ngabantu belizwe. Okwesibili abantu bathe uclause number 7 odila ngokuthi information kufuze itholakale kuphela kuma-public entities kufuze ehlanganise lama-private entities.
USibanda uqhubeke ethi akumelanga njalo ukuthi umuntu ahlawuliswe ukuze athole lolo lwazi kakhulu okwenzakala kumakampani aphathelene nempilo yakhe ikakhulu kwezempila kahle. Abanye bebekhonona ngendlela uhulumende akhanya ejaha ukuphathisa lomthetho ngesiphangiphangi bethi uZulu akaphiwanga isikhathi eseneleyo sokucubungula okumunyethwe yileli bhili. UFutankomo intatha lezindaba uthi uhulumende kumele athathe isikhathi sakhe efundisa uZulu ngokumunyethwe libhili leli.
Kubona ngathi they are just hurrying, abaniki abantu enough isikhathi sokuthi bakhangele kubhili leli ukuthi ulani phakathi.
Lokhu kugcizelele ngumnumzana Brian Mafela ongomunye okade ekulo mhlangano yena othi iningi labantu alikabi lolwazi ngaleli bhili njalo lokhu kuzenza impumela yale mihlangano ehluleke ukuveza imizwa kaZulu ngokugcweleyo.
Iningi leZimbabwe alizwisisi ukuthi Freedom of Information Bill le ngeyani njalo ukuthi yenza ngokwani. Uhulumende kumele athathe isikhathi akhankasele ebantwini ukuthi bazwisise ukuthi Freedom of Information Bill le yenza ngani ngokwani.
Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.